Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhambazi evana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023. Saka zvinoratidza kuti chirwere chegwirikwiti kana measles muAmerica chiri kuti wandei kupfuura zvinotarisirwa. Asi handi chirwere chakazara pese pese, chete kungoti manumbers anoitwa surveillance aya ari kuratidza kuti ari kukwira, zvinoda kuti matanho atorwe ekuti chirwere ichi chisaramba chichipararira muAmerica nepasi rese.
Chii chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba. Vamwe havana kutoiwana zvamuchose, vamwe vakaiwana but vasiri kutevedzera regular schedule. Izvi zvakonzerwa nenyaya yeCOVID-19. Sezvatinoziva muna 2022-2021, maprograms akawanda anosanganisira kuti vana vabaiwe nhomba akaitwa disrupted. Saka izvi zvakakonzera kuti vana vakati wandei vasawana nhomba yegwirikwiti kana measles as scheduled.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapurirwana zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapuriranwa nokufemerana mhepo iya inenge ine hutachiwana hwemeasles virus inonzi iyo measles, yatingati droplet spread yechirwere chegwirikwiti.
Nechirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora, pamwe nekuzoita zvekuti vashaye simba kana kuita yatingati iyo confusion, nenyaya yekuti vanenge vapererwa nemvura mumuviri zvichikonzerwa nekupisa muviri. Ndo mamwe masymptoms anotarisirwa pachirwere chegwirikwiti.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemeasles anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzaraswa mumuviri nenyaya yokupisa. Vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe, yatinoti iyo isolation, droplet isolation. Saka chakanyanya kukurumidza kuonekwa kuchipatara nana chiremba, vopuwa mishonga, voitwa taken care of in terms of isolation.
Chirwere ichi chinogona kupedzwa here, Dr. Ranga?
Hongu, chirwere chemeasles chinokwanisa kupedzwa nekuti kune nhomba inokwanisa kubayiwa munhu wese. Kana munhu abayiwa nhomba, zvinodzivirira kupararira kwechirwere chemeasles. Zvinoita kuti chero akazosangana nemunhu ane measles asabatira chirwere ichi nguva dzakanyanya. Saka ndo mushonga mukuru, hapana mushonga unorapa virus yemeasles, asi mushonga ndewo kudzivirira icho chirwere chemeasles. Saka chinokwanisa kupedzwa, asi zvinotoda kuti dzihurumende, nana chiremba nana mukoti vaite kuti vanhu vese vakwanise kuwana nhomba yemeasles. And iwowo veruzhinji ngavameke shuwa kuti vana va kubaiwa nomba iyoyi yemizuz sezvaka zvinenge zviri kurekomendwa nana chiremba nana mukoti.